kanje olivalenzayo uKips Dube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country. Although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year, but with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Mark, and talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues and then also just looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonge Mavelasi, kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kokuhlelo lwethu lwe-Live Talk, Women's Round Table, sikhangela ke ezehlukeneyo ebezibheda lonyaka. Sikhangela ukuthi kuyini kahle kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi ke okwenzakeleyo ngawonalo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibona abade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwaso wabo abasebevele bewutshiwe. Kodwa yena ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, 4.1 million. Uthi labo ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi ke bayidlula amakhulu amabili, inkulungwane ezingamakhulu amabili ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Lilaleleke lithiye indlebe sixoxane sonke. Mavela.
Aiwa, kunyawo bashangova kuphinda muchirongwa chedu, nasi semswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021 tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose nezimbabwe tadongorera mugore ra-2022. tinoona kuti gore rino ranga rakaoma madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyoyi yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare tinoona kuti pane denda idzva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatira vanhu vakawanda panyaya iyoyi yecovid-19 asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19 saka ndo zvinhu zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva pazimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti joyi
ndatenga zvavo
ndinyatsotaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi
allright inini ndinoitwa Joyce N Mpamirwa kana kuti anti joyi rinove zita rangu rebasa ndinowanikwa kuzimbabwe tichigara kuchitumbiza ndokwandinogara uye tine magrupu atiinawo akanzi zviri mudzimba naanti joyi anosvika ivo 30 atinodzidzisa madzimai kugara nana baba muzimba tine magrupu ekubika tine magrupu ekutsvaira mudzimba uye tine peji redu rakanzi anti joyi zimbabwe takange tine rakanzi anti joyi zim but rakahekwa hatichakwanisa kuwanikwa ikoko taakuwanikwa isusu kune rakanzi anti joyi zimbabwe ndo rataakushandisa pari zvino
mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nokuti makamboya pano paprogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi asi iye zvinezvi tatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakaii zvakadii zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuhekwa kwepeji rino
allright inini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi ndava kune kumwe kufara kunokonzeresa kuti iwozopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuwirirana nevari pedyo newe nai saka kana taakunopinda zvemugore dzvara taakunopinda iyi vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana asi semaonero angu inini zvakangonakazve todzokera kunyaya yedu yekrismas iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu saka pane pamwe pokuti kana taakunopinda ikoko ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya paya kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe nemi baba ndomukana wacho kana iripo mukana kuti achotenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanira kufara nemhuri baba ivei pedyo kwete baba unoda kunofara nemafrends kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nhai asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari pamwe krismas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo kana pasina panyuyei tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka ndava hatizombopeta kakubvunzai mabhuku evanai makadya pisa pisa haitenge bhuku remwana pisa haidzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara pakrismas nepanyuwei handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya musi wahani ziva kuti mamwe malendod anenge achida mari dzavo dzekudini dzerend iwe unenge usina kuti ndakadya mari kukrismas zvinoda kufunga izvozvo
tiri panyaya iyoyo pane here zvatingazviye zvamunokurudzirawo mabudget meal amungati mhuri dzingabika panguva yegoredzva
sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga cabbage rako nekare salad yako $2 zvino izvozvo hazvigone kusvika kana $10 handizvi ndizvo saka ndozvaunokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete ndozvatinokwanisa ndozviripo saka tisusi kudya zvinhu zvinodhura sereki ndozvinhu zvinoita kuti tinyuye inakidza hazvisirizvo pamwe kwacho tinogona kutodya fish yedu chai kutobika fish yedu neraisi redu vana votodya vana votopembera ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangozori nhasi adyo raisi adyo nyange rajairika zvavo but unongobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti new year yacho ikunakidze hatindi vakadzi vanopiwa pressure neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa pressure kuti waona mai vepa next door apa vari kudya chicken ini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe gutsikana nepako ipapo ndava ndobva wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana ndivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhifi yako adumba harina glazi hakuna unoziva kuti wadyei panew year hakuna kana pasina ngatiregedze kumanikidzira vana baba sababawo ungwavhawo ungwavhawo uchishandawo pano nepapo ukauyaoneka huku mukadzi wotambira ukauyaoneka bhifi oya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi saka tiri kukumbirawo kuti veduwe nekashoma katina kamina kweikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga kahuku kake neturaisi vongobika dumba rina glazi mudikani unogona kudya machikeni 4 uri 1 but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewo saka usazvipepresa nezvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezvero renew year uye zvieni zvaakutangana nazvo pako ino rino ra 2021
pazuva rezororo vana amai vanogochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kutivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachimbofunga shamwari ipapo apa kutaura kuno kuna baba vanogona nge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha bhati havana kana musi 1 wavakambotiwo mudzimai wangu regei chimbonogochawo paserapo kahoku kedu hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndiwo kugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti veduwe chete tibatsirei varume havachationi vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouyazve rimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari pamwe pachona anenge atori nayo mari asi haasi kuda kundibuditsira ine mudzimai wake anoshuvira kutopa musikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwe vanenge vakatosevha nhamba izvo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hauseve nhamba yemunhu ari kudanana nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira masaira ese usingagone saka kazhinji dhirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apuwa kushayiwa kuita shayiwa yokwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kaminako mirai mhuri ifarewo muwanewo kuva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuzumbamirwa sababa nababa nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu vasiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvagamuriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni bati baba vakadya mari yese pakrismas vasina kurangarira mhuri vazoona tika mari kaya kapera vodzokazve kumba hadziva chete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinatoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuita zvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika antijoi vamwewo vana baba vari kuchema vachiti madzimai anyanya nedandemutande pese pese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachipedza magurupu nemagurupu apo munopabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodzo dzafaisi zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa dzikana dzichinge dzavo madzinobva iwe uri munhu rudzi asingakwanise kuvhopa WhatsApp. Unoona mukadzi mukuru ana nguva yekubika, anopisa poto achitarisa antidhoi paFacebook nepaWhatsApp. Pane time ndinoda kutandara, pane time ndinofanira kurespekta zvomba mako. Ndava kana wakurambwa kaina ndivi yekuzokumirira kai. Ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita. Iwe uri kuita here? Ini ndiri kukudzidza kuti uite zvakanaka. Saka kana murume wako achigumbuka nekuti unoramba uri paWhatsApp, chibvawo paWhatsApp. Murume aone time newe. Pamwe pacho munochema kuti hatidiwe, hatizonzwai. Murume aitoshaya kana mukadzi akangotsikidzira kudai. Kune vakadzi vane dambudziko regai kubatsirei. Vane system yekuti mwana chaishira achibvunza home kana kuti he? Tiwa. Asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana, ndava mai vari paWhatsApp, mai vari paFacebook. Ende time yemukadzi iyoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo, ndiwo muriwo wega uri munhumba. Opisa poto iyoyo ari paWhatsApp. Umwe achandotenga dhaka redhora. Kumuriwo wedhora anzi utenge muriwo $2 zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba. Vana vakukwadzwa nepaveji, baba vachipiwa yakawanda, ndava baba vanenge vachizvionda siya mari yemuriwo wakadidi wakawanda. Saka zvimwe zvacho madzimai, shanda nezvauinazvo. Kuswera paWhatsApp kana paFacebook zvakanaka kana uri wega, bati kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti vedwe mudzimai ndoitewo kudini koyi, ari kutokoshesa WhatsApp neFacebook kudarika marriage. Vanhu vakadaro ndoo vanozochema manje. Ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaisikenda paWhatsApp. No, vanotongwa asi murume wangu aura, murume wangu adai. Bati waziva here chakonzera kuti murume wako akutize? Watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adhiniwe newe? Kana murume wako asingadi WhatsApp, asingadi Facebook, itawo zvine limit. Ziva time dzekupinda paFacebook. Unana mukadzi mukuru 12 midnight ari papa paWhatsApp. Uri kuitei ipapo? Murume akarara, murume achiridza mabhiri. Umwe wacho naatodi kana nguva nemurume ari kuchiridza nepo. Tanga ndapindira vanhu mameseji. Mameseji akosha kudarika mereji yako. Zvimwe zvinoda kuongororwa, zvimwe zvinoda kufunga semunhu wemukadzi. Unogona kuchema uchiti Mwari mandirasa, iwe uri wega uchatadza kushandisa pfungwa dzako. WhatsApp neFacebook yakanaka zvisingaite, bati inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti shii, umwe wangu akamira sei, ari kuzvida here? Pamwe pacho nyangu asichizvida, wega imboona time yekutamba nemurume wako, imboona time chaicho yekutamba nevana, uchiita mahomeweki nevana, kwete kungoti zvese unongoti sisi itai, sisi itai. Murume anodzamara ona kukosha kwasisi kudarika ini.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Aiwa, tichitombosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu, zvakafamba sei?
Alright, inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa, bhati vanhu vakandiheka vachona handina kuziva, bhikozi vakangondiisirawo linki. Saka inini ndakangobaya linki iyoyo ndobva ndahekwa peji rangu. Saka ndakatsvaya nepandinogona kuripota kudii kudii, zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe. Saka ikoko kwachonawo vaitumirawo zvavanotumira, bhati mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira. Saka vanhu vakatanga kunditsvaga, ndokubva ndawana simba rekucreata rimwe group. Ndacreata rimwe page, sorry, ndacreata imwe page ndokutanga kuiadvertisa. Ndakadvertisa nevanhu vakawanda chaizvo, ndokubva ndatanga kudini kubhusa, ndobva ratanga kurezi nezvitaura kuno tato 22,000 followers ndo dzatovepo. Basa riri kutofamba, hatisi kumira. Munhu anogona kundiheka zvake, unogona kundiheka page, bati augoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo augoni kuuheka. Ndo zvatiri kuita, tinoti basa pamberi. Kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe page, ndiri kutopfuurira mberi.
Very interesting there, Auntie Joy, is just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also pose the question that, you know, there are some women, when we have these programs on Let's Talk with Atikurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize the family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo, marvelous. Amazwi enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe, yena ochasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe. Esetshona khonapho kuphela, ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esikhathi bekhulume labo mkabo when I turned in Kunjeni Lezi, so Wuzimbazisa. And Marvelous says, we say that we'll also be looking at some of the highlights on 2021, like she, and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that affected in. We'll also see some of the topics that we kind of trending this year. And there was a third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the first violence. So I will start, we did talk to Mr. Tembi Soyoni, we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs, men still are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marangi so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and which we had with Mr. Simpson. It wasn't simply an interview because he stayed to the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get receive their objective on what happened. So let's listen to her.
Okay.
Lapho ke besikhuluma ke nomhlonitsha unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange lapha abahlala lenduna labo sobhuku ngokudlangula kwabantwana. Ye ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy nephalamende engowebandla lezanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Tanyanyiwa OMDC Women's Assembly layo watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism NSDE uhlakela umbe i-gender based violence uhlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane kungabe ngabantu abathetheleyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe yifemini lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona lengxabano but singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ekakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally omama ngesintwini kube bezawuthiwa ngabesintwana because abantu abawekidobelief ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu so yiso sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikele omama thina njenge-MDC sibeza kuma nendimba yethu thina sikhanyele i-gender based violence ukuthi yiyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics be it emsebenzini be it ema-church lokhu esikubiza ukuthiwa i-gender but sikhanyele ukuthi i-gender based violence ibarriere to gender equality so sikhanyele ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayezibehloniphana abantu babengasayinisani kuyabe kungasenamsebenzi okuqane ngabomama kuyabe kungasenazikhundla kuqane ezinye zabobaba bonke omama labobaba bayabe sebenamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasena udlame lolo kumbe singathi udlakele
lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala
engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba yinto ehlela sikhuluma sikhuluma nge-16 days zandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngiyensuku zonke 365 days so nsuku zonke siyakwazi ukuba ama-chat groups whereby ukuthi yabona obaba bethumela izinto eziyitentisomama kumbe ezihlambalazomama kumbe eziyisomama thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni zabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisane ukuthi hhayi loba kuyisiko loku ayisiko loku ayisiko kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhulukani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini ku-politics ukuthi hhayi omama linambani liyoteka isikhundla ngezabobaba sithi hhayi okwendlini lokwanda lokwemsebenzini kumbe nakupolitics ukuthi yini
Owebandla le MTC Alliance njalo ibona ngogatsha lwabesifazana kubandla le MTC Alliance nguye ke lapho obekhuluma njalo sesezwa lo Sithembiso Nyoni ekhuluma ngodaba olufanayo marvelous.
Ayiwapho sangathuthuzwa kubva kunama Sithembiso Nyoni uyezwe transwa kubva kweZANU-PF. Uyezwe transwa kubva kuna amai Barbara Tsanyanyiwa MTC Alliance achitaurawo zvakasangana nemadzimai iro gore rino taona vanga vari kutaura ivo nyaya yekushungurudzwa kwevanasikana nyanya vaya vanga vari kurudzwa vasati vabva zera. Tichaona zvakare amai Tsanyanyiwa vachitaurawo pamusoro pe 16 days of activism against gender based violence nezvanga zviri kutarisana nevamwewo vatsigiri vavo vemubato reMTC Alliance. Regei tiende zvakare kune munyarikani wedu vari pano MCGOE Zimbabwe timbonzwa kuti zvakamira sei panyaya takatarisa iro gore rikuya ra 2022 kuti pane zvichasanduka here. Tikanyanyotarisa kuti denda iri COVID-19 richiri rakapfunya chisero uyezve mhuri dzakawanda munyika dziri kutaura izvo dziri kusangana nematambudziko akawanda nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo. Kuti pane zvimwe here zvavangapewa seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Antijoi Zimbabwe tinavo here ndambovaona pasine nyaya yekuti netiweki yekuZimbabwe inoti netsei. Regai tione kuti zvinobuda here but apo muri kuona imi nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19. Atanga tina amai Evanice Munando tambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa vewomen condition of Zimbabwe vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwawo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Marvelous, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because the connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can just recap on what the minister and also Ms. Tsanyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Marv, the same thing. Minister Thembiso Nyoni was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that as the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabelele North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. She did elaborate a lot on that. And then with Barbara Tsanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MTC Alliance and labor activist, she was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Aunt Jo is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I try to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Marvin.
Aiwa, apo sa angari kutawara iye, jari kutawara kutisha, anga jiri kutawara ni madina iwa, anga wari pachirongwa, jandaba kumbota ura, jatawara na maisembi sonyoni, vanova iwa vanomirira madinai, muurumende uye jeta nkofa, kuna maibabla tanyaniwa. Asi, sombo zokira, taona antijo yu Zimbabwe, anga wari kutawara iwa kuti, pane jini jirikuitika ku Zimbabwe, kuti ipo kwa social media vanu wakua ni kwa wati yekirwa, mapeji aro zvinhu zviri kuitwa wozo unapaa kupostwa nevamwewo saka zvimwewo zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvozvi asi vanenge vari kuda kuteerera kana kunzwa zvidzidzo zvaAunty Joy Zimbabwe munogona kuvawana papeji ravo rinonzi Aunty Joy Zimbabwe idzva ravakatanga iwo mazuva apfuura iwaya asi nyaya huru iripo ndeyekutarisa zvanga zvakatarisana nemadzimai tichiona zvakare kuti mai evanaiti mumando vesangano re Females Network Trust in Zimbabwe. Vanga wakitoro shakari kuti vana vechikoro vazhinji. Vanga vakatarisana nedambudziko rekuti. Vanga vasina mari yekutenga data yekuita kuti vaite chikoro vari kumba. Uyezve vamwe vavo vanga vasina makombiyuta ekushandisa. Zvokuti vazhinji vana vakakwanisa kuwanikwa vachishaya data nemakombiyuta. Vakatofarira mumashure. Uyezve vanga vakitoro kuti nyanya vanasikana nekuti vanasikana vanenge vakatarisirwa kuti vabatsire. Kudzimba asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba ndo zvimwe zvanga zviri kuitika saka tichange tiri kuenderera mberi tichiedza kuti tione kuti hatingabata here Aunty Joy Zimbabwe asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo nyaya yedenda rechirwere checovid-19 uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra2021 Sasara nezuva rimwe chete chete ino tingati izuva redu rechina rekutopfuura kunge tiri pachirongwa chino mugore rino ra2021 pamunozotiona tinenge kana marati achinge atiitira nyasha tinenge pamugore ra2022
yebo ke Mambelas while we try to connect Aunt Joy she just came in let me see no she's still blank yes you can try and talk to her off the mic but so for now we'll show the videos which were done by one of our reporters, Eva, friend of some women, and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU-PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
So now things are so things are
Can
you hear me, ma?
Will you prove it? When is it?
I'm going to go to the house.
wakhangelele kuwe bonke la bafunde
yebo
wafunda ukuthi konke kwenza uloba nomnye ngkhaya
awu kathi sikuyedwa
abazali bakho ba
mama kanye kanye noma mamdala
mama kunga
kwathola
womama umama kwathola
lokho kwathi sala manje
kwathola
ukuba
abalaye kule uwedwa labantwana ngubaba umama abantwana umuzi lawo
hayi umuzi wabadala
ngokula abanye abaobhuda bosisi wakho
omamdala balemizi
yabo suyahlala abogogo nentsha uzayisimali sakho leso ngoba siyenza ngokukhanya awungeke utho ukuthi uyabhodabhoda uthele nzima impilo injani kodwa kuwe
hayi konokho uyakuncunguza nxa kuyikuthi uloko kwenza okokwenza kanoko hayi awudani kakhulu
so kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka konzima wathi wazitela ukuthi vele ukuthi wona ukukhala kusiza nithi
hayi ukukhala kusizi wena uyazijabulisa ngakonokho okwenza uyabe ukuthothi le umele usifuthiseke kakhulu
sayi siyabonga umomotheko wakho kuyasiza ukuthi lathi sijabule lapha hayi siyabonga kakhulu dadethu
hayi sibongile. Esigabeni
kurayithi
ubona
njani abantu bakhala vela bathi amahiti kala msebenzi wena njengeziZANU PF uthini
nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi
manje uthini phela
sithi sicela nje umsebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sosibona
ukuthi umizaphuza ukuthi manje kuZANU PF ngenamsebenzi uhlaleleni
ah kathi ngihlezi kuphela kathi ngingathini
awudingi amanye amabandla
hayi amabandla kangiwadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuZANU PF ngibambelele khonapho
so ubambelele la
nya kakhulu
uyasebenza
kuZANU PF
umnyaka ka 2023 wena ngani yawe
ngikhangelele khonoko
yebo kodwa ubonakale ngawena kodwa kukhulula
kakhulu
ujongana
nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje lalapho sihlangana khona nje singamayuthi singabadala hayi sikhanya sinambe eningi kakhulu siyawina
wona owasebenza
hayi
awuzasebenza ukhalelwe uzasebenza kodwa
asazi engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza
okay emkhambeni sizaqalisa nombayi ikhambeni ya 2023 sizaqalisa
hayi zingathi nje sisaqalisa kazika
alilu kodwa
hayi akusikalula abantu asazi ngibe khona siya kula ngokuhamba kwesikhathi
mina ngotshela abanye amayouth asakhulayo
na amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapha ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza
yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosazana nompilo webandla leZANU PF abakade bekhuluma ke lapha nomunye ke owesifazana naye obesithi wenza inhlelo ezihlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu yestudio 7 uEzra Sibanda. Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them for greater pastures in Botswana, and they have no contact with him whatever, so she's spending for her three children. She's spending different ways, going from house to house. But notable, as I was saying, she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business, just to fend for her children, like nothing is happening.
Thank you, Deska. Akusangatisinzwakamwe madzimai yeche diki vari kutaurawo zvavari kusangana nazvo panguva inotanzwa kubva kune mumwe mudzimai wechidiki ari kuti iye anowanikwa iye achitsigira bato reZANU PF uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kuti pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy, tinozvo network yako netasisa kubatai pa WhatsApp. Mambotipawo saka kana 2022 zvii zvamakatarisira semudzimai.
Iya, se mudzimai unotofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka, vanhu vakwanisa kuendawo kumabasa. Chishuwo chemwoyo kuti dai zvichinzira COVID yambopera, madzimai aende kumabasa, ndo chishuwo chemwoyo. 2022 timboshanda-shandawo semadzimai.
Pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi?
Kutotengesa chaiko semudzimai, kutonohodha kusouth africa, kuhodha kunana mozambique, zambia, uchiya uchitengesa, ndo zvinotonyanya kufamba nhava unotsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako rifuriro mberi.
Munoona dandemusande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai?
Chaizvo rinotoshanda. Ndava tikatarisa kuti kuwhatsapp kana uine chinhu chako chauri kutengesa, kwangotsvagawo gurupu rekucreata ukakwanisa kumboudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati, vanhu munototengeserana ipapo. Vakaendawo kufacebook page rako, ukaitawo zvakasiyana siyana pafacebook, vatanga kutengesa zvinhu zvinototengwa. Facebook newhatsapp ndiwo mazuva ano zvinhu zvaakunyanya kushanda panhau dzekutengesa, nekuti vanhu vari kuonana pamafacebook. Munotsvaga kana uine chauri kudaro kuchitsvagira pafacebook utochiwana, wotowana zvemunhu ari kuchitengesa.
Okay, atsanya sokunzwe zvakanaka tsaurisai.
Okay, ndati panhau yekutengesa pasocial media yakanaka zvisingaiti. Like kuti unegona ngeuno kutengesa kana mapoto kana magumbezi, unogona kuvhura WhatsApp yako, grupu yako, wotanga kwadvhetaiza unochiva achitenga. Zvakafanana nekuti nyange ukaenda kufacebook unogona kuvhura peji rako kana kungoramba uri paakaunti pako ipapo uchiadvhetaiza zvinhu zvako. Nekuti kazhinji vanhu vaakutotsvaga zvinhu pafacebook kana pawhatsapp. Munhu watsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa, wakuchienda kana kungane shopu kwake wakunotenga. Iri kubatsira zvisingaiti.
Tombootarisawo kune vamwe vangatarisa kuti nyaya yamaschool fees achange ari kutarisirwa muna January iyoyi iri kuuya. Zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera?
Madzimai, chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa. Uyewo samai zvakaoma zvinorwadza. Yesu kushaya kunowanikwa. Kati pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara Christmas, wakafara New Year, mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka. Asi kune vaya vanoratidza kuti nyange nechrismas yacho vangu vasingafari, zvichida baba vakabudawo basa nguva yelockdown, zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown. Kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa, ndava pamwe pacho anenge asina. Asi chikuru chikuru mai, zviri nani chaiko kana kuroita juti kana kurotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako. Bhuku rachona riri kudiwa uye maschool fees achona ari kudiwa. Zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina, achinzi ndadzingwa kana handina peni kana kuti handina bhuku. Zvinorwadza izvozvo. Saka panguva ino yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka, kune vanoitirwa majuti, kune vari kusakurirwa mhanyamhanya. Inewo zvimwe chete nana baba ngavamhanyemhanyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka.
Kudenda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kumira sei? Vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski, kugeza maoko, vachiri kuzviteedzera here? Vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba?
Kunoko vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski. Asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasafa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka. Aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita, but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo unotoona vamwe vasina, vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi hedu. But kutaura kwedu kunoku, COVID iriko, vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini, vanotobayiwa. Ndo zvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa.
Mombodzoka zvakare kuchinzwa kuti peji renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kurijoina? Zvii zvamunodzidzisa papeji?
Oright, ini nepeji rangu rakanzi zvii, rakanzi ni Anti Joy Zimbabwe. Ndorandaanaro izvezvi. Kupeji uku isusu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka, kutengesa tengesawo, kutsvaira mumba chaiko, kubika. Tinotodzidzisa pamalaivhi ndichibika, jeko ndinotoita mumba, kutsvaira mumba chaiko. Vanhu vakanditarisa palaivhi ndichitotsvaira mumba, ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so, zvakati zvinoitwa so. Kana kuri kunzi kurayira chaiko, tinototsvaya kuti vedu wei mumba munogarwa zvakanaka. Vana baba handina saidhi randisingabati, ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba. Baba ndichikuudza iwo wikinesi yenyu kuti mudzimai ari kuchema gadzisai pakati, mukadziwo ndizvo zvimwe chete, ndichikuudza kuti itawo zvakati nezvakati. Ndava mazuva ano ndoo nzvimbo hombe yataa kudini, yataa kukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba. Ini ndinobata pese, kuvarume kwake ndinovaudza pau kutsaiwa zvamu muri kuita vana baba zvekuti unodai unodaisika mambozwa pai richitaura kana ndizvo zvimwe chete nekuvakadzi saka ndiro basa rangu randinonyanya kuita ikoko ndinobika zvatinobika handisi chefu zvandogara ndichiudza vanhu kuti handisi chefu but ndinofarira kubika but zvandabika izvozvo muri ngaizve ichifara saka ndozvandoinya kusisa madzimai kutsikana nezvauinazvo woshanda nezvauinazvo izvozvo asi uchizvibudisa zvakanaka
tinoona zvakare kuti nguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi kumamitini yakadaro mungakurudzirwo madzimai nyanya kuti vaite sei zvichishandiswa kuti kune denda recovid
denda recovid iriko chandinokurudzira madzimai nana baba kunze kwapinda kumachechi kungozivawo social distance kana kukuzi maenda kuchechi kwacho nopfekawo mamasi uve nesanitizer yako woziva kuti wakazvidzivirira iwe nevana vako kana nemhuri yako yese wongoziva kuti takadzivirirwa kuti vanhu vanamatewo zvakanake vakasununguka
aiwa mashoko makuru chaizvo antijoi ndinoziva kuti network iri kuti netsei saka tipai mazwi enyu amungati vanhu vangabata nhasi ndo last program yedu yemuna 2021 tichipinda muna 2022
ini chandinokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera 2022 iva munhu akarongeka kana maimborwa baba naamai ngazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzirisa upenyu hutsva pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kutinetsa imi murimi baba naamai musina kurongeka vanhu vamwari toda kukudzai chokwadi 2022 pamwe gore rina hauna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma hazvizi kana 2022 anouya akanaka munhu ngaadzidze kurongeka baba munozvizva pamakatidonhedzera mama munozvizva pamakatidonhedzera 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka hongu zvinoita nge pamwe zvinotanga zvichirwadza asi mwari vanoramba vachingotifundisa uri kwauri ikoko unoziva zvawakapostana nazvo 2022 vavarira kuti 2021 2022 vavarira kuti ubate chese chaukuda chawakarasirwa nacho chese ngachive chakarongeka ita semunhu akarongeka ndozvandinokurudzira mirijonga mudzimba ngazvipfere kana manga muchigara muchirwa ngazvipfere kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore ratakupinda rishanda kuite zvinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyanzo varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitikaone kwauriko kana umwe usati wazviita tanga kuzviita mukadzi ngaashande 2022 mukadzi ngaashande zvoda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumba ndikanoshandawo mhuri yangu inodya zvandinoda zvaizva zvainoda ini ndinoshanda vana vangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi tuti ngatishandei vana baba nekoko vana mai zvino hazvichada kuti mai baba vanamberega vachiinda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumhanyawo nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro
chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei
kunoku kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handiti kotsvagwa munhu wana anodidi anogona kubatana iri grosari pane kamba kanongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuita chikafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanopota vachitanda ma30 ma20 wayo voungana vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzedu 10 dzevanhu 10 varipo vonotenga shuga dzavo kusvikira vasikasisi manje vamanaja gore rese mozona magrosari akudii akugoyiwa vamwe vemari vanoti ivo kazvandakanzwa ini vemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuhwa nhingi vese vanongouya panhuwani vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwa anoitwa mumaraundi
asi hapazowanikwa chisotsi here
right panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonhongana navo kana kufacebook kana pai kungonhongana nemuri zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi aaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero vangozoye murodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya handichaziva angusarai vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunokandwa nobhatiza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari atanga ukadirwa abva atiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzvona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva ispeciali kana kutoza kuti ndeve muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi kuchechi imwa mazviro yekuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyanzo nunga vemuchechi ziva vanhu vako kana wati unoti wambobvarwa pekutanga pechipiri chipa wazviregedza
thank you so much, Auntie Joy Zimbabwe, for having been out there.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, breaking down that, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have a money round, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yes, people are saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela ku my Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngexwayisa njalo abasifazane ukuthi benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu othi wadlweni lo asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngani lokhe ngivite, lokhe ngito ngegcwele. Bahamba ke ngabika ugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo. Njengoba yikho lapha ababekhonele phatmane. Beningase ngihambe ubabonile umngani wakhe, babethandana kakhulu lo mngani wakhe. Manje unfortunately umngani wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Lo ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluti. So there was nothing to do that akuzange kuncede lito loku. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibilini uyoyaletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurithwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kufuka kube kutsha kodwa ngiyithi akudala esile minyaka. Ama 47 years, long back. Kodwa ke lokhu kubuhlungu into nje engiyiyo lapha yeyokuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaze lilithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana wakuba komdala ngakubambela umntwana never know. Akula sihlobo. So be away. No, wow, Dana Lady Dana, was you are in empty train. Have I gone? I am patriotic. Oh, well, I know who would see the Owenia and see Putana was just a little bit years or Peter of your own John Jam, or her Barsana Lai, Kotanali on that certificate. Long I for 18 years, ngingelayo.
Asizibonani ngiyabingelela. Okhulumayo uSikhulekile uBoza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo. Okuthiwa iBacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama teachers sayenza ama interview sizithengele ngemali out of pocket imibhida abomama traslawana njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abekreshi bafanele belale. So kule ndlu ispecial enebroom, okunye amabhuku, izitofu, abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Marv, I just cut short that interview because we are running out of time, but then we had Florence Ndlovu, Mrs. Florence Ndlovu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, a position in the in the police force. With the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegi Lebowoza Sanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. They are marvelous.